vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vavhivhiti gwede vanoti kunyange hazvo vamunangagwa navachamisa vari pamusoro Dr Joyce Mujuru vePeople's Rainbow Coalition namuzvare Tokozani Kupe veMDCT vane rutsigiro runokwanisa kusandura zvinobuda musarudzo vagwede vanoti ruzhinji rwevamwe vari kukwikwidza havazikanwi zvachose uye zvinonetsa kuti vanhu vavavhotere musarudzo vamwewo vanoongorora zvematongerwo enyika vamasimba kuchera vanoti vachamisa vane mukana mukuru wekukunda musarudzo iyi nekuti misangano yekutsvaga rutsigiro yavakaita kusvika pari zvino yaratidza kuti vari kufarirwa nevechidiki avo vakanyoresa kuvhota zvine mutsindo gore rino
takatarisa vachamisa munhu ari kukwanisa kunge achitaura nevanhu zvaari kutaura zvinenge zviri kufarirwa kunyanya nevechidiki vanava vakati one day varegista pasarudzo iyi tikatarisawo vamunangagwa nyaya yekutoti ndo vari vatingati incumbent ndo vari kutonga inovapa kamukana kana kuti kaadvantage yekuti vanenge vachikwanisawo kunge vane maresources neexperienceo yavanayo yekuva munhu anga ari muhurumende kubva zimbabwe achiwana kusvitonga kuzere
vagwede vanotiwo kunyange hazvo vamunangagwa vave hari yafrenz rofa munhuwo ane mukana wekukunda musarudzo nekuti ndivo vari panyanga pari zvino uye vanoshandisa mari nezvirongwa zvehurumende kutsvaga rutsigiro vanotiwo vamunangagwa vane rutsigiro rwemauto uye izvi zvinowedzera mukana wavo wekukunda musarudzo
tinoona kuti mauto iwayo ari kumashure kwavo zvinopa kuti vamwana vave vachivavhotera nekutya kuti kana tikatadza kuvavhotera mauto anokwanisa kuita zvaakaita muna November zvakare kana nezvaakaita muna 2008
vagwede vanoti vamunangagwa semutungamiri wenyika vanoziva zvese zviri kuitika kuzek uye vanoona sekuti izvi zvinovapa mukana wekukunda asi vanoti kunze kwaizvozvo nyaya yavo yekudyidzana zvakanyanya nemasoja pamwe nekushanda nevaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe inokwanisa kuvakanganisa musarudzo
nhoroondo yavo kubva panguva yatingati yakaita matambudziko eguku rahundi kuna 1980 uko tinonzwa mazita avo achinge achiiswa pavamwano vanenge vane chokuita nenyaya iyoyo zvivanhu vazhinji vachiri kugunun'una kunzvimbo dzakadati kumatebhelere nemidlands nekuda kwenyaya iyoyo vamwe vanogunukuna zvakare panyaya yezvakaitika muna 2008 panovezve panonzi iwo vamunangagwa vane chokuita naizvozvoizvo
vanotiwo bato ravamunangagwa rakapatsanuka zvakanyanya uye ivo vamunangagwa vakadzinga nhengo dzakawanda dzaitsigira vamugabe uye izvi zvinogona kuvakanganisawo musarudzo dzimwe nhengo idzi dzakatanga bato rinopikisa renational patriotic front iro rine nhengo dzakawanda dzakanyoresa kupinda musarudzo dzichiti dzichatsigira vachamisa musarudzo yemutungamiri wenyika vakuchera vanoti vachamisa vane dambudziko seravamunangagwa vakawedzera kuti masarudziro avakaita nhengo dzichamirira bato ravo akatsamwisa vakawanda mubato iri pamwe nemubatanidzwa wemdc alliance vanotiwo kunyange hazvo vachamisa vari kuratidza kuti vane rutsigiro rwakawanda vanofanira kuita semunhu ari kugadzirira kutonga nyika
zvimwe zvachona ndinofungidzira kuti dai vachitaura neavowo matauriro zvaizvo kukwanisa kubatsira uye ndinofungidzira kuti pari zvino zvanga zvakakoshawo kuti tinge tichivavaona vachitaurawo nehama neshamwari dzavo musadak nedzimwewo nzvimbo dzakadaro asi tinoona kunge pasina zvakawanda zviri kuitwa ivo vatizotarisa kunge vatizotonga nyika saka ndinoona kunge ndo imwe weakness yavo yekuti havasi kukwanisa kukasika kuumba ukama nevamwe vakavakomberedza vamwe vatungamiri vakavakomberedza kuti zvizovaitira nyore kuri kuti vatora simba rekutonga
vakuchera vanoti zviri pachena kuti vachamisa navamunangagwa vacharasikirwa nevavhoti nekuda kwevanhu vavakadzinga mumapato avo kusanganisira mai mujuru namai kupe
mai mujuru namai tokozani kupe vanhu vanokwanisa kunge vachitora mavhoti kubva kuzanu pf nekumdc kwavakabva
vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano rezimbabwe democracy institute vavekezela gumbo vanoti vanobvumirana nemaonero aya
Joyce Mujuru akakwadza nezanu pf aripo papa because of the feelings that she has akabviswa akadzingwa muzanu pf then tina kupe akadzingwawo vakati tuavo vane munhu ane hatred in most cases anenge iri genuinely opposite so at the end uzi kuti pane vanhu 4 varipo papa vari makandidati vari kutokontesta chaivo chaivo but the problem wave is that ava 2 because the rest I don't see them as serious. Even when I'm a joke about it, I was serious.
vagumbo vanotisa maonero avo mamwe mapato aya ane chinangwa chekuviringa vamwe musarudzo sezvo asina mukana wekukunda asi mukuru werimwe bato rinopikisa uye risina kupinda musarudzo idzi Dr. Uraya Izembe vanoti vanhu vemuZimbabwe havasi kuzobatwa kumeso nenzira iyi vati vanhu vemuZimbabwe vanotoziva wavanoda pavanhu makumi maviri nevatatu ava vamwe vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika ndava Love Momaduku veNational Constitutional Assembly vaDaniel Shumba veUnited Democratic Alliance Dr. Noah Ngoni Manyika veBuild Alliance Zimbabwe vangosana moyo veAlliance for the People's Agenda vaElton Mangoma veCoalition of Democrats nevamwe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.